Ukama weZimbabwe neAmerica uchamboramba huri sezvauri kusvikira Zimbabwe yaratidza kuti yazvipira kuita shanduko munyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemidziyo yevanhu uye kumiswa kwemhirizhonga munguva dzesarudzo. Izvi zvakabuda nezuro kumusangano wakaitwa nenhengo dzeparamende muAmerica wekuziya ukama hwenyika mbiri idzi paine zvapupu zvichipa umboo hwazvo. Vachiparura musangano uyu vaive sachigaro wekomiti iyi vaChristopher Smith vakati mamiriro aita zvinhu munyika anosiririsa kuburikidza nekuputsika kwaita nyaya dzekurima pamwe nekuparara kweupfumi izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vararame nekuzviitira mabasa. Imwe nyaya hombe yakakurukurwa nezvayo ndeyekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaItaidza Mara, avo hurumende yeZimbabwe iri kunzi haina zvikuru zvairi kuita kuratidza kuti iri kuvatsvaga. Vachipa uchapupu uye vachangobva kushanyirawo Zimbabwe, amai Shannon Smith, avo vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakati nyika yavo icharamba yakavhura mikana yenhaurirano neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapindawo mumusangano uyu ndemuzvinafundo Stanford Mukasa, vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica. Muzvinafundo Mukasa vanoti zvabuda pachena kuti America yakazvipira chose kugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe, kana chete Zimbabwe yakashandura maituro ayo. Mashoko amuzvinafundo Mukasa anotsinirwawo namutsvare Gladys Hlachiwayo, avanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Muzvare Hlachiwayo mumwe wevanhu vakapindawo mumusangano uyu.
Zvakataridza pachena kuti America yakatarisa iyo kuti kuZimbabwe kuitwo atingati pachirungu mareforms vasati vagadzirisa ukama. Vakataura ivo kuti kodzero dzevanhu hadzina kumira zvakanaka. Saka zviri kutaridza izvo kuti zviri mumaoko eZimbabwe kuti igadzirise zvinhu izvozvo kuti ukama hwavo neAmerica hukwanise kuoneka huri ukama hunoita zvakanaka.
Vachipindura mubvunzo wekuti zvirango zviri kushanda here kana kuti kwete, amai Shannon Smith vakati zvirango zvinonzi neZimbabwe yakatemerwa zvakatemerwa vanhu kwete hurumende. Amai Smith vakati vezvematongerwo enyika vanopikisa hurumende vari kutadza kushandisa mukana wekusagadzikana kwezvinhu muzano PF, vachipedza nguva nekuramba vachingotsemuka-tsemuka pasina shoko rinobatanidza vanhu. Izvi zvatsinwawo zvakare namuzvinafundo Mukasa.
Mukana wakanaka chaizvo kuti dai weopposition wakabatana kuti watore opportunity yekupressa for human rights kuZimbabwe. And I call this the biggest disaster yeZimbabwe nasuno.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vaGoodson Nguni vanoshora zvikuru danho reAmerica rekunzwa uchapupu kubva kuvanhu vavanoti vasingagare munyika. Vanguni vanoti mumwe wevaipa uchapupu vachimirira varimi vachena vakatorerwa minda vaBen Frith, munhu asingagare muZimbabwe, izvo zvinoita kuti chero zvavanotaura zvisave neudzamu.
Isu vanhu vatema vemuno varidzi venyika tichiredzwa zvakanaka nehurumende, asi vanhu vasingagare muno saBen Frith vamataura nevarungu vari kuAmerica vasingagare muno, kana vauya muno vakapiwa uchapupu nevarungu vatakatorera minda vachinyeperwa kuti atibatwe zvakanaka imhosva dzavo. Isu kuno vanhu vatema zvizvarwa zvemuZimbabwe tiri kufara nenyika yedu nematongerwo atiri kuitwa nehurumende yeZanu PF.
Hurumende yeAmerica yakati kusvikira ukama hwayo neZimbabwe hwagadziriswa icharamba ichibatsira munyaya dzekurarama kwevanhu dzakaita sekudzidzisa vanhu nezvesarudzo, kubatsira madzimai mune zvekurima pamwe nekushanda nemasangano akazvimirira. Mugore rapera chete America yakabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora yakanangana nezvirongwa zveHIV AIDS.